Zwap.com.
Aiwa kure kweka vanhu kusinawo mutsupu varume. Aiwa chicha ndaizova taiwanga usiri pano mwana iwe. Taiwanga usiri pano una waunza mufaro una mwana iwe. Iwewe ndiwe pfuma yakakosha
mwana.
Wakandiposhera iwewe. Wakandikoshera. Ndati iwewe ndiwe pfuma yakakosha. Wakandikoshera iwewe. Wakandikoshera. I love the way you dancing, yeah. When you go cha 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 cha. Baby, when I see you dancing, yeah. Ini ndo manya waya. Ndazvipira zvangu we kuita mukwasha wemusha. Kuvina kwako ya unandikweteka mutima. Saka chimbotanga kudzana iwe mai mwana. Iwe wandasarura wandipinda kunge ganja mujama. Gara muhana. You are my something special. Iwe ita umbomira vanokutaimira vambomvera. Iwe ita uchisia vanokutimira zvaunondigonera ndinozviziva. Kupasha wakandipuma andifenda kakuka ndoda zvese zvaunondipa mai mwana ndapuma wakanaka ndapuma ndati ndingokuchuna iwe usandiro vakuna mai mwana ndapuma.
Zwap.com.